kwazwai mburi ya Zimbabwe zino mkamishira mchirongwa chedu chewe chidiki chandido kupakurai kusondo rega rega ini ndini Mike Wove nasi mchirongwa sina mshari kamishira ikomo umuwewe chidiki anugara ku South Africa chikibata nyaye zware World Refugee Day hilo rakavwa kucherechezwa nepasi rose chinapfuura katuende kuna gamu kutitizwe zizinji gamu ndi ino mkamishira mchirongwa zuru kufamba ili kuso aiwa isu tupa ma 1-3-4-3-4 kukufara kana mchifara wo right nyairi mkango wa inzwa tute wo maondrei kwa mzorope zware World Refugee Day
World Refugee Day ili notifadwa because it's not every day that someone celebrates kuti wakabva munyika mako uchienda kune imwe nyika and vanhu vakawanda havambonzwisisa what we go through each and every day being munyika yesiti yako especially being in South Africa vanhu vemunomu varira kuzvitingaitei vanotidedza mazita there is nothing as painful as kudedzwa kunzi kwerekwere though it's painful kuva munyika inei hatina freedom haukwanise kutaura mukombe uine mumwe wako muzimbabwe munotoshandisa sign language muchitya kuti if we talk at any point text inokwanisa kutongomira takarohwa munomu so to be celebrated is really a good thing because we're not here by choice
sezvo mati hambati zvakanaka kusouth africa chii chakaita kuti musarudzo kundogara ikoko
reason yakaita kuti ndizodecida kuuya kusouth africa ndeye the situation in zimbabwe hakuna mabasa I finished the chikoro. I wanted to go to university. Mari university is kutangita. Apana chimwe chaunokwanisa kuita chekuti ungati ndakushanda or I can do a part-time job ku Zimbabwe then go to school. So pane kugara pamba. I saw kuti it's better kuenda ku South Africa. So I decided to go to South Africa because of studies. Ndaida kuenda kuchikoro handina kuda kungogumira palevhu yekuhigh school ndaida kuenda kuyunivhesiti
mambo bata nyaya yekuti muri kuchikoro chimbondiudzaiwo kuti muri kuzviita sei nekuti kuyunivhesiti kusouth africa uku kunodhura kana uri chizvarwa chekunze kwenyika
it's not easy mkoma maiki kuenda kuchikoro kuno especially uchizvishandira wega uchibhadhara fees yacho wega it's not easy at all my universities ekunoku they are expensive but hapana option hapana chimwe chaunokwanisa kuita unenge uchida kuti uende kuchikoro kwacho zvinhu zvakazonzi zvanaka kuzimbabwe ukadzokera kunyika kwako kana usina chauinacho vhura kuti hapana hauri wane basa saka uku kugadzirira ramangwana ratisingazive kuti richamira sei nesituation yemuzimbabwe
tinonzwa vechidiki vekusouth africa vachichema-chema vachiti mabasa munyika hamuna imi muri kumawana here
situation yemusouth africa yasiyana neyekuzimbabwe pakuti zvinenge zvichinzi hakuna mabasa but anenge ariko kwavariwo chavanoti hakuna mabasa inyaya yemari basa rinenge richinzi hariko it means you getting underpaid so isusu ndo hatinohendera mabasa iwayo then woshanda and these days we're facing my situation ekuti unoenda kubasa uchitsvaga basa but then unosvika ikoko basa rawaapply ariko let me give my example I applied for a job after I applied I was called for an interview I went there ndasvika ipapo there was no office yebasa ravakataura nezvazvo vakatotanga kundiudza something else which is different from basa vakatanga kundiudza about acting ma on videos vadaro vanokuoffer mari yekuti you get tempted to do this thing mukuona izvozvo ndakabva ndati inini zvandizvikwanisa then I left even mumabasa macho they abuse you like unobatwa rafu for example I was working for a garage murungu ipapo aikutuka zvekuti anokutukira your family
inga zvakaoma ya asi nguva ndiyo yadyana nagamo tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
thank you so much Mike have a good night bye
mhuri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmy3 bigmyke3 ndiyo yezanani yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate panapa pastudio 7 dzinoenderana nevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmy3 bigmyke3 patwitter nepainstagram Grant anokoneka ine mfaro ndini wenyu Mike Hove tosangana pachirongwa C-Connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubatana nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika muri yeZimbabwe ngatisangane ine musi wechipiri. Bye-bye.